Sekuona kwangu kana tichitarisa grupu pare zvino, Maorias achine chance yekuti ange vachienda kuWorld Cup kana tikati refocus, asi zvakudependa nekuti target yetu chii, iyezve tinopa coach nguva yakati ndo pane nyaya huru. Tinoona kuti grupu racho maresults acho ari unpredictable, saka tikanyatsoshinga tinogona kunge tichiita mushe. Asi tinofanira kuti tinge tichikoshesa kuti zvatinota chii senyika pamutambo webhora. Ndiri kuona kuti tiri kumhanyira kuti tinge tichienda kuWorld Cup, asi hatisati tagadzira pasi pano, hatisati tagadzira kumajuniors edu. Saka zvakakosha kuti tinge tichigadzira grassroots soka yedu kuti tinge tichiendera mberi.
Sangano reZIFA Normalization Committee rinofanira kunge riri kuita chii pari zvino?
Kuti tinge tichigadzira grassroots soka yedu, zvakakosha kuti Normalization Committee iyo pachayo inge ichigadzirawo mastructures eZimbabwe football. Tiri kuona kuti kuvhira vakapinda pachigara vasati vagadzirisa zvinhu izvozvo. Tiri kuona kuti hakuna makosi emacoaches. Tiri kuona kuti vari kuramba vachidzokerera kumashure macoaches emuZimbabwe, asi tinotarisira kuti vange vachiita mushe pamaWorld Cup. Saka zvinonetsa ipapo. Saka grassroots soka inofanira kunge ichiimprova, iye magrassroots structures ebhora anofanira kuti ange achipinda in place kuti zvinhu zvifambe mushe. Iyezve zvakakosha kuti vange vachigadzira constitution yeZIFA kuti iite up to date.